This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adzirikitika muZimbabwe. Tirikute penyura tiripa mzinda we Voice of America, urumu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare paStudio 7. Manera anhasi uri musi wesvondo, chikunguru 26 2015. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Mutauriri wedzaive nhengo dzezanu PF dzakadzingwa mubato iri, varugare gumbo, vanoti yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka. Zimbabwe International Book Fair yotanga muHarare mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC, tichikuudzai zviri kuitika munyika. Vari kutaura vakamirira chikwata che vaive nhengo dzezanu PF dzakadzingwa mubato iri, varugare gumbo, vanoti yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka. Vagumbo nevamwe vavo vanosanganisira vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika Amai Joyce Mujuru, vaDidmus Mutasa nevamwe, vanonzi vari kurongawo kuumba bato ravo idzva rinonzi People First. Ngatinzwei hurukuro yataita navagumbo pamusoro pezvematongerwo enyika muZimbabwe.
Ndiri kunga vanhu vanenge vari right, pfungwa dzavo dzinenge dziri right, nokuti mavonero atiri kuita isu vamwe ndiyo kuti uku kwatanga tiri, kwatakabva, kwatakadzingwa, ndiyo kuti hakuna chiripo. Nyangu wangu usvida kuti tikuda tikataurirana, hapana nzira yekutaurirana, nokuti ava vane pfungwa dzavo. Uye kuti tifunge kuti tikakwanisa kushanda navo, ivo vachiti ivo taida kudzika vakuru, taida kuvauraya, tiri korapi kune treason, witchcraft, zvinorema. Isu pfungwa dzedu ndezvokuti tinofanira kunge tiri vanhu vanodzosera Zimbabwe payanga iri kare, patinenge tichidzvanana, patinenge tichishanda tese, patinenge tichiti tiri makomboredzi kana kuti mwana wevhu. Tinofanira kunge tiri musociety inofariwa, isingagusiwi nokuteverarana vusiku nedzimotokara nei zviri kuitika, nokuti vanhu vanoita zvokuti tiri muhondo, izvo takasununguka.
Saka zvii zvamuri kuronga kana kuti zvamuri kuita?
Tina maplans atinawo, atiri kuweka nawo iko zvino, kuitira kuti tiidze kubudisa Zimbabwe yakanaka yokuti vanhu vanokwanisa kushanda panhu pamwe. Saka ndingatisu feeling yedu ndeyekuti vanhu vezera redu furizizisu vana vagumbo navana Mutasa navamwe vakada takura munyaya dzamatongerwo enyika. Saka tiri kuti isu tinofanira kunge tichiaccepta successive plan, nokuti isu tinofanira kupa vana tsvimbo vaende mberi neZimbabwe. Yes, takagwa tikabudirira tikaudza nyika, hatiko zvino yava nhambo yokuti vadiki vachitora havo, asi kuti isu savakuru tinofanira kuudza kuti tivabatsire kuti vatore zvakanaka zvisina musindo. Saka ndidzo pfungwa dzatinadzo isu.
Kune vamwe vari kutiwo ivo vamuri kubata navo hapasi kurakidza kunge pari kushandwa pamwe chete, asi kuti munhu ari kungozvimirirawo pache zvake. Kune inonzi People First haisi kuoneka ine vanhu varipo kunze kwavagumbo navamutasa. Mungajekesa ipapo?
Vari raiti vanhu vanotaura izvozvo, nokuti tingati vachirungu kune an easiness iripo, uncertainty iripo. Usataita isisi iko zvino zvekuti tiri ku prepare kuti tigadzirire kuti tizobuda nomusangano wedu. Ende tinoda kuti kana tangobuda nomusangano yesi sisava kuru tirenge tiripo edu chief director zvimwe zvinhu. Asi tirenge tichida kuti vana vadiki new faces tiuye kumusangano. Asi tinofanira kuti tidevelope mechanism yokuvhidza vanhu. Haikona kuti ndokuapoinda ini bodi hatingadaroka. Tikadaro tadzokera kuodhizani yekuapoinda vanhu. Madiro isu hatidi kuita kuapoinda vanhu. Toda kuti vanhu vachangwe navanhu. Saka ndozvadhino yavanhu vanofunga kuti hatiri kutsva kana kuti hatizivi zvatiri kuita kana kuti tinoziva zvatiri kuita. Asi toda kuita zvinhu in such a manner yekutiko vanhu vanoona kuti vanhu vaita zvinhu negwara rakanaka. Hatidi kuribvita mamistake atakaita tichiri kuZANU-PF. Toda kuti zvatakuita isizvi zvive zvinhu zvitsva. Zvinotinetsa tiri kudhibheta nokudhibheta chaiyoyo kuti toita here sezvo zvakati tiita kana toita zvitsva. Saka vanhu ndingangoti kuvanhu veZimbabwe tirevo chichi patinoidza kugadzirisa zvinhu.
Pane nyaya yekutsakatika kwemurwiri wekodzero vaitai dzamara. Munoona sei nyaya yavadzamara nemabatirwo airi kuitwa nehurumende?
Tine urombo zvikuru nekutsakatika kana kudhisapia kwavadzamara. Zvakaitika kuna dzamara zvakanga zvoitika kuna vabasketi hazisi zvinhu zvitsva. Hazisi zvinhu zvitsva, zvinhu zvinogwadza zvikuru kuti isu tawana rusununguko. Tava kushanda sokuti tiri muhondo. Tava kuyuza matactics ataiuza muhondo aizwa nasimesi and so on. Handivi kuti zvinhu zviri zvinhu zvakanaka. Tinofanira kuti tirespekte upenyu hwomunhu, sanctity of life. Ndiwo patinopesana isusu navakomanavo. Toda kuti muzvize ipapo kuti zvavanoita hazvisiri zvinhu zvinopa unhu. Isu hatitenderani nazvo ende tine urombo nezvakaitika. Even muZANU-PF imomo hakuna unofara, vese vari kutya.
Vanga vari vaive mutauriri weZANU-PF vakazodzingwa mubato iri varugare gumbo vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano revagari vechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitres vaMavelas Kumalo vanoti havaone gurukota idzva rekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukuvere vachipedza uori pamwe nenyaya dzekutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba sezvo matambudziko aya achibva mubato ravo reZANU-PF. Ngatinzwei hurukuro yataita navaKumalo pamusoro penyaya iyi.
Tinotambira munzira mbiri. Sekutanga takufara chose mushure mekuti vachombo vakambenge vaine chigaro venge vagarisa vaakuita kunge ivo chigaro ichi ndechehumambo chiya chekuti munhu anozobva kana achinge afa. Asi neimwe nzirawo tichitarisa vakasukuwere hatina kunyatsofara kuti vakasukuwere ndiye munhu akakodzera, nekuti takamboona zvakamboitwa navakasukuwere vari kuMinistry of Youth. Zvakare izvozvizvi vakasukuwere vamusandiri wemusangano kana kuti watingati political commissar wemusangano uri kutonga weZANU-PF. Saka izvi tinoziva zvazvinoreva kana vachinge vachinongedzwa kuti ndovaminista velocal government vatsva.
Totarisawo kuti vari kuvimbisa kuparadza nyaya dzakaita seuori nedzekutengeswa kwenzvimbo dzekanzuro neanganzi pachirungu maland barons, zvimwe zvezvinhu zvamava muchichemawo nazvo imi sesangano reChitrust. Munoti
ipapo tinoona kuvimbisa uku kwavakasukuwere kuri kungotaurawo zvako kwemunhu agara mune zvematongerwo enyika, aakuziva matricks mune zvematongerwo enyika. Nokuti vakasukuwere tichiona ivo vachiti vanopedza dambudziko remaland barons, dambudziko iri muHarare rakatangwa nemusangano wavo weZANU-PF wavanova ivo ndivo political commissar vemusangano uyu. Saka kuti tivine nezviri kutaurwa navakasukuwere kuti vakakwanisa kupedza dambudziko iri, iro riri dambudziko riri kubuda kana kuti rakabva mumba mavo neZANU-PF mavanobuda, tiri kuona ipapo kuri kubatana kumero kunenge kuchiitika. Then panyaya yecorruption yavari kuvimbisa zvakare kuti vachapedza, tinoona zvakare corruption ari mwana azvarwa Mumoka ino riri netete moka re Zanu PF.
Avanga wari mkuru we chitungwiza Residence Trust wa Mavela Skumalo wari parunari kuchitungwiza kwa Karine Studio 7. Musika we Zimbabwe International Book Fair uri kuparurwa muHarare mangwana kusvika musi wa1 Nyamavhuvhu. Vanyori vachichema-chema nedambudziko remakoronyera kana kuti piracy vari kuba zvinyorwa zvavo nemabasa avo. Gore rino chirongwa ichi chiri pasi pedingindira rinoti Growing the Knowledge Economy through Research, Writing, Publishing and Reading. Mavlas Mhlanganya uye we Studio 7 abata sachigaro we Zimbabwe International Book Fair vaobei bvute kuti tinzwe zvavakaronga gore rino.
Munyarikani yekunze atanga aripo anenzi Walter Gogoya ari kubva kuTanzania. Zvimwe vamwe vakavamba Book Fair payakatanga makore makumi maviri nematatu apfuura. So chinhu anokosha zvikuru achataura pahurukuro yendaba ichange iripo mande nechipiri. Gurukota rehurumende rinooneka nezvebazi reprimary nesecondary vatanga varipo ndivo vachaita guest of honor wedu vakatizvurira nemazvo chinangwa chiri cheBook Fair musi wemande zvakare.
Mungati zvimhinga mpinyi zvipi zviri kusangana navananyanduri nevanyori vemabhuku zvamuchange muchizeya pagungano iri?
Zvimhinga mpinyi zvihombe chekutanga kunyanya munyika yedu takatarisana muZimbabwe munomu inyaya hombe yekudiwa kuri kuitwa ungwari unonyorwa mumapepa yavanoti piracy yechirungu. Kune mbavha dzakungoti paangofunga akaona munhu akaita njere dzake achinyora zvinyorwa anongotora ongoenda pakona akutanga kutoti ndakuita mari nazvo. Ndo zvakadaro izvozvo hazviti kukurudzirwa munyika, pane mitemo inobatsira. Asi vanyori vari kushungudzika kwazvo bhozi. Izvozvi ndizvo zviri kuita kuti vanyori vagunun'une, vanyori vaite varombo nekuda kwekuti vanhu vari kuba zvinhu zvavasiriwo vakazvitanga nazvo. Ndo imwe nyaya itange ichizeyiwa.
Avanga vari sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaobei bvute vari parunare muHarare neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yashika nguwe yatino kuende saiku na Blessing Zulu kwa anu tipa churongwa cha zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa naMuzvare neTsai Sithole vanogara iwo kumaruva ekuVeneka kuChipinge South. Muzvare Sithole vanombobata-batawo nesangano rePlatform for Youth Development riri kuChipinge South ikoko. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7 Muzvare Sithole. Aiwa, isu tiri nani. Totanga nekuti muZvare Sithole, mungatiudza kuti kuVeneka uko kuChipinge South, ndeapi mabasa amuri kuitawo semadzimai kuti munge muchibatsirana?
KuChipinge South kune anonzi maeka. Mumaeka umu vanhukadzi havachikwanisa kuita dhisiti anenge yekaucha yechinoku kuti vanhu vachiri kutenzera kaucha yekuti vanhukadzi havana simba. Saka dhisikwanisa kuita dhisiti. Saka panachatiri kuita izvo mumaprojekti tinongoda leadership yevanhu rimwe chete chete.
Mungatsanangura kuti chii chaizvo chinonzi maeka?
Ndingati tuminga tidiki twakapiwa vanhu pakauya kambani inonzi Green CEO kuChipinge kunoku kuipatera ndingati estate yataiva nayo kunoku yataishandisa kurarama nayo. Saka yakabva yatora yachizotemerana nevanhu kuti isava pamasmall areas ekuti variri. Ainokwanisa kuita saizvozvo saka pakawanika maseka achateti maseka mashoma akapa vanhu. So since vanhukadzi hapana wani akabhenefita kusanganisira sirikadzi nenherera.
Pamaeka apa panenge pachirimwa chii chaizvo?
Ivo vanenge vachitenga parimwe nzinde. Asi vanhu nekuda kwekuti vanhu kunokwanga vajaira kuri macotom vakumanikidzika kuti varimwe kunotarisirwa. Nemuridzi akatora plantation.
Muri kuti madzimai haana kuwana chouviri pazviri. Saka muri kurarama sei?
Upenyu hwacho huri kutoonera munhu wese nekuti vanhukadzi vacho vakawanda ndivo vasina chavanoita. Saka zvinenge zvaakutonesa ndopane bhoti vamwe vaaekuti vasina varume vanenge vakuenda kumabhawa.
Muri kumbotaurawo here nehurumende kana vamiririri vemunzvimbo yenyu kuti vagadzirise dambudziko iri?
Vamwe vamiriri tiri kuvashaya asi tine organization inonzi Platform for Youth Development Trust ndo iri kuuya ichitibatsira kuti tinoita sei, iri kutiudza maway forward yekuti tikwanisewo kutaurawo zviri kutinoita nekuti hatikwanisi kuberisa zviri pamwoyo pedu inyaya yekaucha yekuti tinenge tichingonzi vanhukadzi vanoteverwa pasi nguva zhinji.
Mune vechidiki here? vasikana vana muzvare vakaita semi varimo muplatform for youth development vari kubatsirawo kana kuti varume chete vakati wandei
isusu tiri muorganization iyoyo takada kuti tizame kuzibhalandisa kuti varume nevakadzi nhamba yavo iyengerana asi zviri kuita tiri kuchinja nekuti tiri kuonako kuti vanhukadzi tiri kuramba tichiwana kuchidarika vanhurume nekuti vanhukadzi vanenge vatiteerera nokuti nyaya zvinhu zvatiri tichibata zvinenge zvichibata kumadzimai saka zvinenge zvatiita kuti tidraw attention yavo vakwanise kutiteerera pane zvese zvatinenge tichitaura
saka chamuri kuda kuti chinyatsoitwe kugadzirisa dambudziko iri poitwa sei
manga ndichifunga kuti kana zvaidhina zvaikwanisa kuti government tikwanisewo kugara pasi nevanhu tichinge sauti vanhu votanga kuzivisawo marights nekuti vanhukadzi vari kunoko havakwanisi kuziva marights avo kuti kana ndiri munhukadzi ndine kodzero yokutungamirira kana kuti ndine kodzero yekukwidza kana ndine kodzero yekuti ndinokwanisawo kuti ndipiwe pokurima havazivi marights avo pachavo ivo kuti vanozvimirira sei ei zvaibhira vaitanga kuisa vanhu vanokwanisa kuisa vanhu bindiro remutemo kutanga nemarights avo akavakosvera kuti vazokwanisa kuzvimirira mune ramangwana nekuti dari zvino vari kudzvinyirirwa hapana chavanokwanisa kuita nekuti vana mutape vakabhuku ndo anenge ane utungamiriri hwese zvekuti ukatadza kuteerera ivo unobva wadzinga nzvimbo maunogara
ko imiwo sevechidiki muri kuita sei kubatsirana nemadzimai kuti vanzwisise nezvekodzero dzavo
isusu takabatana neplatform for youth development trust tinenge tichizama kudzidzisa kubva pasi kuinda pamusoro zvishoma nezvishoma kuti madzimai kunyanya akwanise kunzwisisa kodzero dzavo nekubatsiranawo kuti tingaita maprojekti here kuti vakadzi ava vasina pekurima kana kuti vakasirwa vasina zvavanoita vawane zvavanoita kuitira kuti mabasa akaipa aiteereri nekuti vakupesera vakuenda kumabhawa nekushayiwa chekuita kuti vawane kurarama sezvo munda vanenge vasina havakwanisi kuendesa vana kuchikoro saka muna kusesekrifisa upenyu hwake kuzvinani haanendeende kubhawa kuti mwana wange aende chikoro kana kuti ndidi
saka imi mune chigaro chipi muplatform for youth development
inini zvangu ndingangoti ndiri volondia nekuti haisati yava organization yakanyakukura tiri ngotanga vakati tichingovolondia ingoti tibatsirane kusimudzira nharaunda yedu
aiwa tinokutendai zvikuru muzvare netsai stole nekupinda muchirongwa chedu
zvakanaka hai mune nesa rakanaka
manga makateerera kubva kuna muzvare netsai stole avo vanogara kunzvimbo yevheneka kuChipinge South aiwa vateereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki.
Vashuvira madzangu dzakafa dai dziri pano dzichiona nazo.
Manjaya music.
What to them? Yo cool pep guy.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a precious.
Now we shift you.
My Isabel.
Yeah, man.
Na father my sister. Na father munhu wese my sister. Dorotadira bazita fata vari bazita fata kana ma ancestors. Yeah. Waya waya. Mavanzi angu eze anigandira ma waya waya. Ma waya waya. Pandino ima ngoma meze muza waya waya. Muza waya waya. Mavanzi angu anigandira ma waya waya. Ma waya waya. Daitin jana ngandide. Jana ngandide. Nasi zwe tika zwega. Ini hani mborega. Mujazari ramega tapinda jomega. Jana ngandide. Daitin jana ngandide. Panaisa darara.
Sezvangu yedu yapera rakai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutauriri wedzaive nhengo dzezanu PF dzakazodzingwa mubato iri varugare gumbo vanoti iye zvino yave nguva yekuti vakwegura vape tsvimbo dzekutonga kune vari kuyaruka. Zimbabwe International Book Fair yotanga muHarare mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kune vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi, teererai paindaneti pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Mavelas Muhlanganya uye.